This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikunguru 8 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti anoda kubvunzurudza Pastor Ivan Mawarire, vapromisi Mukwananzi nevamwe nezvekuratidzira kwakaitwa munyika nemusi wechitatu. Gweta guru rehurumende vaJohannes Tomana vanosungwa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voita musangano wokubhindura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana avakambomiswa basa nezuro vasungwa nhasi vachangobuda mudareredzi mhosva umo manga muchinzwikwa imwe nyaya yavari kupomerwa. Zvichakadai, pane vamwe varatidziri vamiswa pamberi pematare muHarare vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Ngatinzwei zvizhinji kubva kumutoro wedu wenhau Thomas Siripasi uyo anga ari kumatare.
Vatomana vasungwa nemapurisa eLaw and Order pavabuda mudare umo manga muchinzwikwa nyaya yavo yekushandisa masimba avo zvisirizvo pakuburitsa vasungwa vanonzi vaironga zvekubhomba kupurazi remutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe reGushungo Dairies riri kumaZoe. Gweta ravatomana Advocate Abani Mpofu vaudza Studio 7 kuti vatomana vaudzwa nemapurisa kuti vari kuda kupomerwa dzimwe mhosva dzavanonzi vakapara vari pabasa vasati vamiswa basa nezuro. Pataenda pamhepo, vampofu vanga vatevera vatomana kukamba yemapurisa yeHarare Central uye tanga risati taziva kuti vatomana vapomerwa imwe mhosva ipi. Mudare nhasi, mutongi wedare vavaka ichikwekwe, vageza maoko avo saPirato panyaya iri kupomerwa vatomana yekushandisa masimba avo zvisirizvo iyi, zvichitevera chikumbiro chakasvitswa kudare negweta raivo vatomana, iro raiti maoko avachikwekwe akasviba kuti vatonge vatomana panyaya yavari kupomerwa iyi. Vachikwekwe vati vaona vakakodzera kuti vageze maoko avo panyaya iyi sezvakakumbirwa negweta ravatomana, vachiti vakambonzwa nyaya dzakawanda dzine chekuita navatomana. Mushure mekupa mutongo uyu, vachikwekwe vati kutongwa kwavatomana kuchatanga musi wa20 mwedzi uno pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakashandisa masimba avo zvisiri pamutemo pakuburitsa kwavanonzi vakaita vasungwa vanonzi vaida kubhomba kupurazi kwavamugabe. Zvichakadai, pane vasungwa 24 vakasungwa musi wechitatu kumarimba nekumufakose pakaramiwa mabasa neveruzhinji munyika yose vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga vamiswa pamberi pedare. Vasungwa ava avo vamiswa pamberi pematare edzimhosva kumbare vanzi vagodzoka kudare mangwana pachaturwa mutongo pachikumbiro chavasvitsa kudare chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvichakadaro, vachikwekwe vaturwawo mutongo wekuti vasungwa 100 avo vakasungwa kuEpworth nekumabvuku nemuvhuro vabhadhare $100 pamunhu wega wega. Vatiwo vana vechikoro vana vanga vari pakati pevasungwa ava vabudewo muusungwa vasina chavabhadhara asi kuti vagozodzoka kudare musi wa28 mwedzi uno apo pachaenderera nyaya iyi mumatare. Izvi zvatsinirwa nerimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaObey Shava.
Dare rakaona zvakakodzera kuti vasungwa vange vachitongwa vachibva kunze.
Vashava, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasungwa vanzi nedare vabhadhare mari iyi, iyo inosvika pamadhora zviuru gumi kana yakabatanidzwa. Hapana kwekuwana mari iyi, pakatariswa uwandu hwevanhu ava, pamwe nekuoma kwakaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe nasi vamisa vanhu vemubhindura mudunhu reMashonaland Central kwemaawa mana muchando. Vanhu ava vanga vakamirira vaMugabe munhandare yeChipadze Stadium uko vanga vachitarisirwa kutaura. Asi vaMugabe vanonzi vatanga vaita musangano nenhengo dzobato ravo paBhindura University uko vataurawo nematambudziko akabata dunhu iri. Vachizotaura pagungano rekuChipadze, vaMugabe vati vanopikisa vari kuita misangano kuSouth Africa yekuda kuumba mubatanidzwa, asi vati havakunde zano PF musarudzo. Vati chiri kupa kuti vashandi vehurumende vanonoke kutambiriswa mari dzavo inyaya yekuti hurumende haina mari. VaMugabe vatiwo vanhu vanofanirwa kutambira mari iri kuda kuparurwa neRBZ yemabond notes. VaMugabe vanonzi vazongotaura kwemaminitsi makumi matatu chete sezvo kunze kwanga kwadoka.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Women Rights vaJeremiah Bamu vanoti mapurisa emuHarare epaHarare Central Police Station ati ari kuda kubvunzurudza vari kutungamira hashtag this flag Pastor Ivan Mawarire uye mutauriri weTajamuka vaPromise Mukwananzi. Vaviri ava vakatungamira kuratidzira kwakaitwa munyika nemusi wechitatu. Blessing Zulu Studio 7 abata vaBamu.
Ndaenda kundichimirirawo mamwe maclients angu. Mapurisa andizivisa kuti vane chido chekuti vataure navamukwananzi navamawarire. Ndavazivisa kuti ini handisiri negweta ravamawarire kana ravamukwananzi. Asi semanzwiro andazoita, gweta ravamukwananzi razotaura nemapurisa vakakurukura pamusoro penyaya yacho. Vane zvavawirirana, handisikuziva kuti vawirirana.
Ko mukomana anga achinzi akapambwa muHarare nezuro zvakafamba sei?
Pana Austin Nyakupinda anga ari mumaoko emapurisa. Ndiye wandanga ndaenda ndichitsvaga nekuti ndanga ndanzi ndimumiririre nehama dzake. Pandasvika kumapurisa vandizivisa kuti vanga vatomuendesa kuBeitbridge. Saka ari munzira kuenda kuBeitbridge parizvino. Hanzi ndokuchaitirwa nyaya yake ikoko.
Akasungwa rini?
Manzuro andaita akasungwa nezuro.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ratumira magweta kumativi mana enyika kunobatsira vanhu vakasungwa nemapurisa mukuratidzira kwakaitika munyika nemusi wechitatu. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevatatu vanonzi vakasungwa nemapurisa mukuratidzira kwainzi hashtag shutdown Zimbabwe. Vakawanda vamiswa pamberi pedare nhasi, vamwe vakapiwa mukana wekubvisa mari dzechibatiso, vamwe vakadzoserwa mutirongo. Vamwe vanonzi vanga vakakuwara mushure mekumiswa mekurumiswa nembwa nemapurisa uye kurohwa. Munyori mukuru musangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti vari kuita musangano munguva pfupi inotevera kuti vaite musangano nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachigunun'una nenyaya yekudzingwa mubato kwasachigaro wesangano ravo vaChris Mutsvangwa avari kupomerwa mhosva yekuzvidza dare. Izvi zvave kureva kuti kunenge kwoitwa sarudzo kuNorton sezvo vaMutsvangwa vaive nhengo yedare reparamende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaMatema Danda.
Mahoo veterans vanga vari muno muHarare, machairman ese emaprovince vachitaura kuti vatumwa nevanhu nemacomrades kumusha kunotaura kuti isu tina Mutsvangwa. Vakataura zvakare kuti tane namo yekuti machairman anenge ane tariro yekuti kana kuti vatei chiona sekuti vari kuda kutisimudzira vari kungopinda mumatambudziko iwayo. Vakataura nyaya yekuti Dr. Chenjerai Hunzvi vakasungwa vakapindwa mujere nenyaya yekumirira macomrades. Jabulani Silanda akasungwa akasuspendwa kusvika paitwa expulsion. Nhasi tatoti taana mutsvangwa zvaitika zvimwe chetezvo. Saka hapasina kushamisika kungavepo. Nyaya iripo ndo yangu yekuti aiwa ndo zvatakuzivawo ndo zviri kuitwa nemusangano wedu kune utungamiriri hunenge hwaratidza kuti hunoda kuve nechekuita nekusimudzira upenyu hwemacomrades.
Asi pane urongwa here wekuti musangane napatroni wenyu muchitaura nhunha dzenyudzi?
Hongu, pane urongwa hwekuti titume sekretari vedu kupolitibiro vasekerera mai vatirongere musangano mukuda kwedu wanga uchida kuve wechimbi chimbi wekuti tionane napurezidendi kuitira kuti tigadzirise zvinhu zvatinoona sekuti zviri kukonzerwa nevanhu vari kureva nhema mumusangano.
Ndivanana
hatongonzwa mumaungira panorehwa nhema hapaitwi vanhu pachena ka.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDCT rinoti vechidiki varo mudunhu reHarare vari kubatana mangwana kuti vatsvaire pamwe nekuchenesa nzvimbo yemabhizimusi yeAthlon iri mumusha weGreendale muHarare East senzira yekuratidza kwavo kuti havana kungomirira kuita zvematongerwo enyika chete. Mutauriri weMDCT vavo Betugutu vanoti nhengo dzebato ravo dzichaungana kubva na8 mangwanani uye vakatozivisa mapurisa nezvechirongwa chavo ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pane urongwa hwekutsvaira tingangoti muchirungu inonzi clean up campaign kana clean up exercise pashopping center yeAthlon mumusha weGreendale muconstituency yomuno muHarare inonzi Harare East iri muward 9. Nyaya yeclean up ndeyekuti vechidiki vedu vaona kuti toda kuti timbotaridzawo vabereki kuti isu tiri vana venyu tinodawo kuti muve nenzvimbo dzakanaka pamashopping center penyu, pazvikoro zvenyu, pamakliniki enyu, pave pane hundere, pakatsvinda. Saka vativo tichange tiripo kutanga nenguva dza8:00 mangwana nemusi womugovera mangwana vachitsvaira havo vachingoita mingling mixing nevemunharaunda local community yeGreendale nokuti vanoziva paAthlon vanoziva kuti paAthlon shopping center ishopping center yakakura kwazvo.
Sei mafunga kuti mutsvaire nokuti tinoona kuti ibasa rekanzuro rinofanira kunge richitwa nekanzuro yeguta reHarare?
Tose tinoziva kuti kanzuro mazuva ano iri kukundikana nenyaya yekuti mari shaiyo vari kushaiwa. Unotoona dzimwe nguva zvichinzi marori aya anofanirwa kunge achitakura marara akundikana kuzotakura marara nokuti tiziri havana. Vazhinji vabereki nevamwe vane dzimba vanoti maretsi chaiwo vanoti vane zvikwereti zvakawanda nokuti vanoti mabasa vamwe vanoti takaritrenjwa. Saka zvonetsawo vekanzuro voshaya maresosi. Saka tati isu seMDCT toitawo mudeme mudeme nevenzvimbo yeAthlon ward 9.
Munosungirwa kupiwa mvumo here nemapurisa kana kuzivisa mapurisa nezvehurongwa uhu?
Mvumo takatopiwa munoziva henyu vakandemiri kuti pamutemo chaipo bumbiro romutemo mapurisa asiwo vane kodzero yekuti vanotipa mvumo. Asi isu sevanhu vanoremekedza mutemo nokuremekedza mapurisa takatovanyorera. Saka mapurisa local police vakatoziviswa vakatipa go ahead.
Vanga vari mutauriri weMDCT vavo Betugutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti African Export Import Bank kana kuti Afrexim Bank richapa Zimbabwe mari inosvika biriyoni imwe chete kuti ibhadhare mitero pazvikwerete kana kuti maarias anosvika biriyoni imwe chete madhora nezviuru mazana matatu kumabhanga nenyika dzekunze. Dr. Mangudya vakatanga kutaura nezvemari iyi kune pfenyuro yeStudio 7 mavhiki maviri apfuura kunyanga hazvo vanga vasina kutaura kuti imari. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano.
Damuzwe ndiri ndekuti tinoda kubhadhara chikwerete here tinoda kuita misamari kuproduction nekuti zvimwe zvinotinetsa muno muZimbabwe Blessing inhau yekuti hatinyasi kuziva zvatinoda. Tiri kuzvinetserei kunotsvaga 7 years chikwerete from Exim Bank isi tisikazivi kuti $15 billion tanga hatinayo yakaenda kupi. Iko hazvina zvinobatsira kutora mari yaJohn wopa Peter wosara kuna chikwerete chaJohn. Dambudziko ratinaro rekuti hurumende inofanira kuita serious kuisa mitemo inoti mari isabuda munyika muno isaitirwa zvisina vamutemo. Mari ye$15 billion haisi matotamba nayo vanyamboriyoIMF nana World Bank havatitori serious. Zvinokwanisa kupuwa hongu mari yedhari $1 billion inobhadhara macreditors asi vachati tokupai sei mari imimi nyowani kana musakwanisi kuita akaunti for mari yenyu imunayo mabhilionzi amunawo kana usingakwanisi kutendeka pamari iyi haitombori mari shoma imari yakawanda mabhilionzi. Zvikureva kuti pane zvitofanga kuita zvogadziraka nhasi zvinofanga zviri muurongwa hwakanaka. Tikunzwa maminista akawanda nenyaya dzecorruption hatina kana wane minista wataramudzwa kuti adeedzwa abvunzwa kuti zvauri kuita izvi zviri kufamba sei.
Tiri kuonawo hurumende iri kumisa kutengwa kwezvinhu kusouth Africa zvinogadzirwa kusouth Africa vachiti vada kusimudzira maindastry emunyika. Munoonawo zvichibatsira here izvozvo kugadzirisa upfumi?
Zvakafanana Blessing nekuisi pombi yemvura yatushuka. Unotora madhaka ona mababa mumba yemvura inere kubuda inonga yava ichitushuka zvigadzirwa zvinosvika 10,000 amuno zvatinotengesa 10,000 yemhando yakasiyana siyana zvigadzirwa. Ukaona search 2064 of 2016 ine zvigadzirwa zviri pa2 pages ukaenda kuzimura ukanoona bhuku rezimura Zimbabwe Authority rinoratidza hwaro rwematekisi anosadywa zvinhu zvichitengwa kunze kwenyika ibhaibheri paramire kukura kufura bhaibheri. Saka zvinobatsira sei kutsvaka zvinhu zviviri zvinhu zviviri pazvinhu zvinosvikawo ma10,000.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare kwamutare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota runona nezveumizha mukufambiswa kwemashoko vasupamando wanzira varamba mashoko ekuti vakaita zveuori sezvanga zviri mumapepa nhau kuti vakamanikidza bazi ravanotungamira kuti rivatengere chikakarira chemotokari. Nyaya iyi yakonzera mutauro wakanyanya vanhu vachiti zvakanganisa upfumi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navamando wanzira.
Ndoda kuti muzive maita zvakanaka nobvunza mubvunzo iwo kubva kuna vamugabe kusvika kwandiri kusvika pasi apa hapana anobva farira nyaya yehuori. Nyaya yehuori ndiyo inodzorera basa kumashure asi handingamuke ndokutaura kuti iwewe uri corrupt ndisingaprovhaidhe kana kuti ndisingabudise pachena magwaro anorakidza kuti uri corrupt. Mabvunza ini kuti zvanzi vanhu vanoti ndiri corrupt. Ko ndiri corrupt ndakaba papi? Handina mari yomunhu kana hurumende yandakatora. Handina kana bhizinesi remunhu randakatora nekuti hanzi ndoda zveindigenization ndoda kuti nditore mashare zveumwe. Zvandakaita nza ndapinda muhurumende ndakatanga kubva kuti zero. Ini ndinotoempawa nekuimploya vanhu nenjere dzangu nezvandienda funga kuti tibate namavoko. Handina sendi romunhu randakatora. Saka vanotaura izvozvo ngavaburitse umbowo ende havafanira kuburitsa umbowo kwandiri ngavaende nawo kumapurisa nokuti zvinei zvisina kunaka kutingopomerana mhosva usina umbowo wemhosva iyoyo.
Ko zviri kudziva mandi wanzira vakatora mari yekutenga motokari kakubazi ravanotungamira?
Ndo zvandiri kureva kakuti kutaura kwevanhu vasingazive mashandiro anoita hurumende. Chokutanga segurukota muhurumende hautombobvumirwa kubata mari kana kukumbira mari hazviitwe naminista. nyaya dzemari muhurumende maministri ega ega zvinoitwa nemunyori mukuru kana kuti permanent secretary weministry ndiye ari responsible for accounting ministry yega yega hurumende kuburikidza nokuti kwavachina masa hakuna mari yakabvumira kuti kana maministri asisina zvokushandisa kuti basa rehurumende riende kumberi anobvumirwa kukwereta kumaparasetos ari pasi pavo chero paine mvumo inenge yabva kuhofisi yomutungamiri wenyika necabinet.
Gurukota rinoona nezveumisha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM pa4930 kana pa1165 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuDallas muAmerica mashanu akafa mushure mekunge apfurwa nemumwe murume ainge achiti aida kuuraya mapurisa echichena nezuro. Mamwe mapurisa matanhatu anonzi akakuvara muchiitiko ichi. Munhu uyu anonzi akazourayiwa nemotokari yerobot inoshandiswa mukuputisa mabhambu. Vamwe vanhu vatatu vanonzi vari kubvunzurudzwa nemapurisa pamusoro penyaya iyi. Meya weDallas vaMike Rawlings vati mapurisa 12 uye vamwe vanhuwo zvavo vaviri vakapfurwa nemurume uyu. Mapurisa anoti munhu wekupfuura mapurisa uyu aigunun'una nenyaya yaipomera mapurisa yechichena yekuuraya mapurisa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vashora zvikuru kupfurwa kwemapurisa uku. Kupfurwa kwemapurisa aya kunotevera kupfurwa kwevarume vechitema vaviri nemapurisa yechichena kuLouisiana uye kuMinneapolis. Vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna mbudzi amai Hillary Clinton vemaDemocrats navaDonald Trump vemaRepublicans vashorawo kuurayiwa kwemapurisa uku. Ongororo yemamiriro ezvenyaya dzemabasa muAmerica yakaitwa nebazi revashandi reDepartment of Labor inoti mabasa akawanda mukugadzirwa kwezvinhu acharamba achiderera. Izvo zvinonzi zviri kukonzerwa nemishina yakawanda yave kushandiswa mukugadzira zvinhu. Asi mabasa akawanda anonzi achawanikwa munyaya dzezveutano uye muumizha nemumahotera. VaObama vati vane chivimbo chekuti EU neBritain dzicharamba dzichidyizana kusimbisa NATO. Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIraq. Musi wa26 Chikumi, mauto emuAmerica akazivisa kuti ainge atora guta reFallujah kubva kuchikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State kana kuti Daesh. Uku kurasikirwa kwakanyanya kwechikwata cheISIS sezvo kusvika pari zvino chatorerwa zvikamu 50 kubva muzana chenzvimbo dzanga dziri pasi pacho. Fallujah ndiro guta rekutanga kutorwa neISIS kubva kuhurumende yeIraq. Kutora guta iri rinogara vanhu vanodarika zviuru 300 kwakatora mwedzi mauto emuIraq achibatsirwa nedzimwe nyika dzakaita seAmerica dziri mubatanidzwa unonzi Global Coalition necounter ISIL. Munyori mukuru mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaAshton Carter vanoti kutora Fallujah kwainge kwakaoma zvakanyanya. Asi vati vari kuenderera mberi nekusunungura dzimwe nzvimbo dziri pasi peISIS. Vanotiwo kunyange vatora guta iri pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa sezvo ISIS ichisiye yaparadza painenge yapinda uye kuteya mabhambu. Zvekugadzirisa guta iri ndizvo zvave kuitwa pari zvino. Hurumende yeAmerica yarumbidza zvikuru mutungamiri wehurumende yeIraq vaHaidar al-Abadi nevanhu vemuIraq nekusunungura kwavaita guta reFallujah. Mashoko aya anotaura pamire hurumende ya America pane zviri kuitika muIraq. Kana paine zvamunoda kutaura nezvemashoko aya, makasununguka kuti munyorere pfungwa dzenyu kueditorial ye VOA Washington DC pa 20237 USA. Munokwanisa kutipa pfungwa dzenyu ku VOA Editorials homepage www.voanews.com/editorials. Magaterera kunepfenyuro yenyu yevanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Munhau dzemitambo. Castle Premier Soccer League yakanzura mitambo yose yanga ichitarisirwa kutambwa kuulawayo ichiti hakuna kugadzikana. Vanoona nezvekurongwa kwemitambo muPSL vakendevele vati mitambo yakanzurwa ndeiyi: Cholocho FC vs Mutare City Rovers, Highlanders vs Triangle United. Vanoti izvo zvinotevera kuridziro yemapurisa. Asi vatsigiri venhabvu muZimbabwe varamba kusaririra mafaro eEuro 2016 Cup Final ari kutambirwa muFrance. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwese kwese kwauri kufamba, nyaya ndeyekuti ndiani achatora mukombe weEuro 2016 pakati pechikwata chiri pamusha cheFrance nePortugal. Apo zvikwata izvi zviri kusangana mumutambo wekugumisira muParis France nesvondo. Mitambo yakadai inoteverwa nechaunga muZimbabwe zvekuti vamwe vanombokanganwa zvemitambo yemuno sezvo vacharisira zvekare kuwana mari sezvo vave kurarama nekubheja nhabvu yekunze nemhaka yekushayikwa kwemabasa. Asi vakawanda vavo vanobvuma kuti mwedzi weEuro 2016 wanga wakaoma zvikuru sezvo vasina kuita mari nemhaka yemafambiro anga achiita mitambo apo zvikwata zvisina mukurumbira zvakaita seIceland, Wales neHungary zvanga zvichirura. Zvichakadaro, makuna neCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda munharaunda yegumi nenhatu paine mitambo yakaoma pazvikwata zviri pamusorosoro. Mutambo mukuru ndeuyo uri kuMandava Stadium, uko chikwata chiri pachinhano chechipiri cheFC Platinum chiri kubandana neCapes United, iyo iri pachinzvimbo chechitatu. FC Platinum iri kutungamira Capes United nepoindi imwe chete, zvekuti kukunda kwavo mumutambo uyu kunosiya vave pamberi nemapoints mana, asi kukundwa kwavo kunosiya maGreen Machine ave pamusoro, izvo vekugona kunenge kudada vasiri kuda kuti zviitike. Panguva imwe cheteyo ZPC Kariba iri kutarisirawo zvekare kukunda apo iri kufamba nzendo refu yakananga kuBaobab Stadium kunotamba nengezi Platinum Stars. Dynamos iyo iri kubhebha moto ine mapoints matatu ari pachena kubva kuchikwata chiri pasi pasi cheBorder Strikers muRufaro Stadium, apo Mosichunga neHarare City Football Club yake vakatarisana neHowmine muRufaro Stadium mangwana. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Wange vs Blue City Colliery, Chapungu vs Chicken Inn Ascot Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kusungwa kuri kuitwa vanhu vairatidzira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichitumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoti anoda kubvunzurudza Pastor Ivan Mawarire, vapromisi mukwananzi nevamwe nezvekuratidzira kwakaitwa munyika nemusi wechitatu. Gweta guru rehurumende vaJohannes Tomana vanosungwa. VaMugabe vanoita musangano webato ravo kubhindura kuMashonaland Central. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Chris Gande.